manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 2023 magatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC tichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mune remangwana hurumende icharambidza vamwe vachena vavanoti vari kuita rusarura ganda pakuongorora sarudzo dzemuZimbabwe.
Kana iri sadhaki neAU ndivatetezvi ndoka vana sekuru. Ndiro gwevedzika ndiye sadomba toda kuti vana sadhaki vange varipo pese panoitwa maroro panodikwa sadomba panodikwa vatete vana tezvara vanodikwa
asi mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti zvakakosha kuti masangano akaita se United Nations SADC uye AU auye kuzoongorora sarudzo idzi
zvinotoita kuti kana nyika yedu ichinge yaongororwa ichionekwa kunzi iri kubatsira kana kuti iri kusapota zvinhu zvakadaro zvinoita kuti nyika yenyu ikuhezvirango
Zimbabwe yoyambirwa kuti inogona kuzvikanda mukanwa mamupere nekushandiswa kuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
United Nations ndeye munhu wese iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa rakafanana nekuti
mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mune ramangwana hurumende yavo icharambidza dzimwe nyika dzekunze kuzoongorora sarudzo dzemuZimbabwe vachidzipomera mhosva yekuita rusarura. Vachinyora mubepanhau reSunday Mail nhasi vaMnangagwa vati Zimbabwe iri kuronga kukoka vanoikokawo kunyika dzayo kana dzichiita sarudzo. Vaenderera mberi vachiti nyika inoita sarudzo dzakanangana nekufadza zvizvarwa zvayo kwete kuda kuudzwa zvekuita nevekunze. Vanotiwo pasi peUnited Nations nyika dzose dzakaenzana. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kana pasina chekuvanza hapana chakaipa kuti vanhu vose vauye kuzoongorora sarudzo. Vanotivo iyo Zimbabwe mukuedza kutyidzana nedzimwe nyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dziri mugungano reAU yakati yakazvipira kuita sarudzo dzakachena. Mashoko avaMnangagwa ari kuuya apo United Nations hurumende yeAmerica uye vakakweretesa Zimbabwe mari yairi kutatarika kudzosera vari kuiudza kuti iite sarudzo dzakachena kuti igadzirise nyaya dzezveupfumi. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudzawo bepanhau reSunday Mail kuti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa pakati pemusi wa26 Chikunguru na26 Nyamavhuvhu. VaMnangagwa pamutemo ndivo vanotura zuva resarudzo. Asi vachitaura neStudio 7 mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati sarudzo dzinongofanira kuitwa pachena uye vanhu vose vachikokwa kunhimbe. Vasimbaradza kuti vanoda kuti United Nations itungamire urongwa hwesarudzo.
United Nations ndeye munhu wese iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa rakafanana nekuti ndiye muzvina pembe wenyika dzose vanenge vachitema vasina kwavakarerekera havana divi rebato vanomiririra nyika dzakasiyana siyana Zimbabwe toda shanduko muupenyu hwevanhu muupenyu hwavo muhomwe dzavo mumatumbu avo mudzimba dzavo mumabasa avo mukurarama kwavo neupenyu neutano nemufaro toda kuti zvinge zvichikokorodzwa nekuunzwa. Saka United Nations inotibatsira ipapa pakuti ive muzvina pembe anoita kuti mutambo kana kuti mangange afambe zvakanaka.
Sei izvozvo zvakakosha.
Pasawanikwa unopotsera matombo munhandare. Pasawanikwa unogona kunouya netsvimbo, achiti tsvimbo mugotsi, kana kuuya nebakatwa umumutambo kamu, ibhora isitsiva. Tsiva ndio inowanikwa inouyiwa nezvibhakira. Umamudi kuzvibhakira umamudi kunge tichibayana bayana. Munoda rugare, munoda runyararo. Saka United Nations ine basa rainoita kwese kwese kwakasiyana siyana, nekuti ndoo kabazi riri pamusoro-soro rinoita kuti riyananise vanhu uye nyika dzinge dzichifamba zvakanaka.
Asi sebato pamberi pesarudzo idzi, muri kutaurawo here nevesadak uye veau uye zvakakosha sei kuti vange vachizivawo zviri kuitika?
Kana iri SADC neau ndivatetezvi, ndo kwavanasekuru, ndiro gwevedzika, ndiye sadomba. Tinoda kuti vana SADC vange varipo pese panoitwa marooro. Panodikwa sadomba, panodikwa vatete vanatezvara, vanodikwa vana sekuru, vanodikwa, kunodikwa vatete kuti zvikasafamba zvakanaka pane anouya kaachiti moto watadza kumuka uyu, ngatishikudzirei, netiweki yaita shomai, panoda mabooster. Saka SADC ibooster, AU ibooster, ndovanovandudza nokusumudzira kuti pasazonetsa, nokuti maonero edu ndokuti apa tiri kunokunda zvine mutsindo. Asi mukoma wangu uyu munongo muziva zvokukundwa zvokuna kunetsa. Asi makundanoka, makwikwi makundano, ndo zvazvinoreva kana dziri sarudzo iketoka.
Munoreve apa vachamisa, nekuti tinombonzwa ive ZANU-PF vachiti vasina kuenda kuhondo havangatongeka vakarwira nyika varipo, vamwe vachitoti vamunangagwa ngavarambe vari pachigaro.
Ushe madzoro zvinoravanwa. Zvakagara zvirizvo muushe hwedu hwenyika, ushe hwedu hwemadzitateguru edu nemararamiro edu sevanhu muno muAfrica, muZimbabwe. Ushe haungorambirwa wakagara mumba umwe chete. Ushe hunofamba kudzimba dzose. Ushe itsvimbo inotochinjana maoko. Ushe chigaro nenyembe inotofamba ichivhuvhuta ikabva pano yamhara kutungamirira aiwa kugovana mikana. Saka izvozvo zvinofanira kuti zvinge zvichionekwa. Ndozvatukudza SADC neau kuti itibatsire kuti pakasafamba zvakanaka tinowana kukupotera kuna vatete, kuna sekuru, kuti nyaya dzedu dzigadziriswe dzifambe zvakanaka.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Imwe nyanzvi munyatsi zveupfumi iri kuyambira kuti Zimbabwe inogona kutemerwa zvirango zvakasimba kana ikasaferefeta nekugadzirisa nyaya yekucheneswa kwemari dziri kunzi dziri kupinzwa munyika dzichibva kunze, zvichitevera tsvakiridzo yakaitwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. Mumwe anozviti mufundisi Ricky Dulan anobuda pavhidhiyo iyi achiti anoshanda nemumwe waanozviti muprofita vaHubert Angel vakasarudzwa semumiriri wenyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, achiudza vatori venhau veAl Jazeera kuti vanokwanisa kupinza mari yavo yakasviba inosvika miriyoni imwe chete, inosvika mamiriyoni zana ekuAmerica kana kuti US 100 million. Asi mushure mekunge dende iri rabuda pachena, vaDulan navaAngel vave kuramba kuti vaida kuita zveuori nevatori venhau vainyepa kuti zvizvarwa zvechina. Asi pane sangano rinogona kuomesera Zimbabwe riri kuParis rinonzi Financial Action Task Force kana kuti FATF, iro rinoongorora nyaya dzekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering. Mari idzi dzinonzi dzinogona kuguma dzoshandiswa nevanoita zvechitororo kana kupfurikidza mwero. Sangano iri rakatoisa Nigeria neSouth Africa muchikamu chekuongororwa zvakasimba kana kuti grey list. Dzimwe nyika dziri muchikamu ichi dzinoti United Arab Emirates, Albania neYemen. Nyika dzine mabhanga akatobhanwa kudyidzana nedzimwe nyika nenyaya dzekufambisa mari dzakasviba dzinoti Iran, North Korea neMyanmar. mukuedza kuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Saka iyaya tisingadiwi pasi rose ndeinonzimano londari kana kuti mari inoshandiswa kufambisa mapasa asingafaniri kukurudzirwa munyaya inonzi anti-money laundering and supporting terrorism.
Asi pane mitemo here inosunga vanhu vanenge vachidaro Dr. Kanyenze vachishandisa nekuedza kuchenesa mari dzakasviba idzi?
Kutori mabundiro anobata anoedza kuwandidza kana kupa zvirango kune nyika dzine dzichionekwa kunzi dziri kubatsira kuti zvikoronyera zvifambise mari mune nzira isina kunaka mari yakasvipa iyoyo. Saka zvinhu zvinotoita kuti kana nyika yedu ichinge yaongororwa ichionekwa kunzi iri kubatsira kana kuti iri kusapota zvinhu zvakadaro, zvinoita kuti nyika yenyu ipuhwe zvirango zvinoita kuti upfumi hwenyika husafambe zvakanaka.
Zvirango izvi zvinenge zvichifamba sei chaizvo, mungatsanangure?
Zvirango zvinoreva kuti uri kupuhwa mutongo unofanira kunge uchikubatsira iwe kuti utange kuita zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinobvumirwa kana kuti zvinhu zviri pamutemo. Saka zvinosiyana-siyana, munoziva muenzaniso nezvirango zvinogona kuitwa zveupfumi, zvingadaro zviri zvirango zvinenge zvakanangana nevanhu vacho vari kuita izvozvo zvikoromera zvinenge zvichiita basa iroro sekufambisa mari kana zvichizikanwa mazita azvo. Izvozvo zvinobva zvatarwa zvakare kunzi hazvifaniri kunge zvichionekwa kana kuti zvichishanda nedzimwe nyika inonzi blacklisting pachirungu. Kandiwo zvinoshandiswa mirango iyoyo kuti ibatsire kuti nyika dzinge dzatarirwa mitendo misungo iyoyo dzishandire maitiro adzo, dzitange kuitawo zvinhu zviri pamutemo, zvinhu zvisingakonzeresi kuti dzimwe nyika dzinge dzichipindwa mari nekushandisirwa mari yakasvipa iyoyo inenge isingakwanisi pamutemo.
Tiri kuonawo zviri kuburiswa neAl Jazeera zviri kupomera vamwe mhosva yekuita iyoyi money laundering kana kuti kutamba-tamba nemari dzinenge dzisina kuchena idzi. Mungapa kurudziro yekuti kudii kuhurumende yeZimbabwe kuti igadzirise dambudziko iroro?
Kurudziro iri pachena ndeyekuti zvicherwa zvemuZimbabwe zvinhu zvenyika yevana reZimbabwe zvinofanira kubatsira nekuwandisa upenyu wevana reZimbabwe. Hatifaniri kuita nyika inokurudzira kana kuti inoonekwa ichitambwa nezvikoronyera izvozvo, zvikoronyera zvichingoonekwa zvichifamba nehurumende, zvichifamba nevanhu vakuru, zvichishanda zvichitovhaira kuti isu tine ukama nevanhu vanenge vari muhurumende. Hazvipi chimiro chakanaka, uye zvakare zvinoita kuti nyika yedu igozopuhwa zvitsungo zvinozo nge zvavo kuita kuti nyika yedu isafambe zvakanaka. Saka tinokurudzira kuti hurumende yedu ino haifaniri kuita zvinhu zvakadaro. Kana hurumende ichinge yavhoterwa nevanhu, inofanira kuita zvinhu zvinowandisa upfumi hwenyika kuti vanhu vapunduke.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Mumiririri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti chikwata chehurumende chakatumwa kunotaura nezvaro zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP ave kusvika kumagumo chiri kuenderera mberi nebasa kunyangwe vachida nguva yekudorongodza zvachaita vasati vataura nevatori venhau. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira zvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti zvakakosha kuti kodzero dzevasiri kuda kudzokera kuZimbabwe dziremekedzwewo vachiti ndivo vave kunyanya kuomeserwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Kana zvina kufamba zvakanaka mumatare zvinongotoreva pakupedzisira kuti vanhu havachisiri muSouth Africa pamutemo, ende zvinenge zvakaoma, ende zvinenge zvakonzerwa neSouth Africa initially because chinhu chatinongonyunyuta chikuru ndochekuti vanhu vari kudisiga ugaro hwacho ndova nvacho vari paugaro ihoho pamutemo. Of course kune avo vamwe vane mapepa akaita sana permanent residence magema work permit nemamwe agara aripo makambani spouse permit. Asi vari paZEP ndovari kutonyanyoomesebwa.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nokuti vanhu vavakaapplya vari pamutemo. Sokurangarira kwamagona kuita food. Vamwe vaiti vapa maasylum kwemakore ZEP isati yauya muna 2010. Nokuti masangano akaita serangu kuti tisingaipobwira kuti zve kuizodzisiwe iyo ZEP nokuti maasylum ainetsa kurinyuwa sezvaanongoita uko zvino. Kuramba achirinyuyo saka vanenge vatoomeserwa zvisingamboiti vanhu vanenge vari paZEP asi kana vachinge vaomeserwa kudaro zvinongoreva kuti tinofanira kurangarira zvakare kuti kotikesi haisi yokungoti pachatowa danho nhasi nekoti then mangwana vanhu vari kuenda kumusha hazvimbopi zvakaitika izvozvo ete practical level
munorevei mungatsanangura
kana koti ichinge yapa danho nhasi ikapa agenesti mazimbabwe nari paZEP obviously ichabva kuhighcourt yakananga kusupreme court of appeal ibobva kusupreme court of appeal yakananga kuconstitutional court saka haingopereri ipapo zvokuti tingati zvinongoitika ipapo ipapo zvobva zvangomira kana zvatosvika pakunetsa chaiko vanhu vane kodzero yekuinda even kunana african court saka zvichatora nguva
asi ino inguva yekudzokera kumusha here nekuti tiri kunzwa kuti vamunangagwa vari kuti vagadzirira uyewo veiom vari kutiwo vari kudawo kubatsira vari kuda kudzokera vacho kumusha
kana zimbabwe ichiti yava redi kureceiva mazimbabwe ari paZEP ari kubva kuno neiom yavo vachibatsirana zvakadaro zvinhu hazvo zvatingati hazvina kushatisisa asi zvichakonzerawo dambudziko rokuti kana mazimbabweni achiramba achingoti ngavadzoke anoita sokuti haasi kumira nezvizvabva zvavo zviri paZEP saka ivo kune mamwe mashanu avaidei kana kuti masaidzi avaidei vachionawo vachiti tinozviziva kuti kune macourt case akadai akadai kana akamira akadai futi chadai asi hatingarambidzi kuti vati tiri kugadzirira mazimbabweni somuenzaniso wandaandapawo kuti pane vari kuti tiri kuda kudzoka saka zvimwe zvichemo zviri kutotaugwa zvava zvokuti muzvikorowo vava vachidzidza africans tongoti vasina kana language yekuzimbabwe nokuti musouth africa hamuna shona kuzvikoro zvizhinji vafane kugadzirirwawo saka ndo maonero atinoitawo kuti hapana unofanira kumanikidziwa asi timing yokutaura kugamuchira vanhu sometimes mapolitical parties anenge achigona kuvaanowedzera saka dzaive dziri nhaurirano dzisinganyanyi zvadzo kushambadziwa dzatinongoita negweseri nokuti zvinogona kukonzera kuti ivo vana bhibhina vacho vawedzere ukasha hwokudzingirira vanhu
mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa rezimbabwe exiles forum vagabriel shumba vari parunare kusouth africa
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa tina
ini ndinonzi Brenda Mudzimo, ndiri mukuru wetangano rinonzi Albinism Go to Dream Initiative, zvinomirira vanhu vanorarama neusope richiita maactivities akasiyana siyana akawanda.
Brenda, ungatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino?
Iko zvino tiri kugadzirira zvemutambo unonzi Miss and Miss Albinism Southern Africa.
Muri kutarisira kuuita rini mutambo uyu?
Tiri kutarisira kuuita musi wa28 October, tichisanganisira nyika 10.
Ndedzipi dzimwe dzacho?
Ok, nyika dzatiri kutarisira kuti dzinge dzichiparticipata, tiri kutarisira kuti Botswana, tiri kutarisira Zambia, tiri kutarisira Malawi, Mozambique, kunyanya na Angola, nekuti ndiko kunonyanya kurewa vanhu vanorarama neusope. Asi nyika ndinofara kuti nyika dzese dzemusouthern Africa dzakapinda muchirongwa ichi.
Muri kukwanisa kuona here vanobatsira kuti muite mutambo mukuru uyu, nekuti panenge panoda mari yakati wandei?
Ya, ichokwadi ichocho mukoma Blessing, panoda mari yakawanda zvisingaite. Pari zvino handingati tiri kuwana rubatsiro rwatiri kutarisira kunge tichiwana, hatisati tatotanga, asi tiri kuedzawo kubata vamwe makambanidziwo vakasiyana siyana vatinotarisira kuti vange vachizotibatsiro muchirongwa ichi.
Pane vamwe vakatoratidza kuzvipira here?
Pane vamwe vakatoratidza kuzvipira. Tichitarisira kuti iko zvino pane inonzi Wedding Center yakatouya on board ichapfekedza vana ava, asi kuti tibhadharirwe zenyu hatisati taona. Kwota vamwewo, kune vamwewo vari kuratidza kuti varida kupinda muchirongwa ichi, ndo havo tisati tapedzerana pakutaurirana kwedu kuti vachapinda here kana kuti havasati vaakupinda.
Saka muri kutarisira mazera api apa kuti apinde mumakwikwi aya, uye vanenge vachida kupinda vacho vanozvifambisa sei?
Ok, isusu takatoita kutsvaga vanhu vanokwanisa kuita, vekuti tiri kutarisira vanhu vaviri vaviri kwenyika nyika yega yega, mukomana nemusikana vanenge vachimirira Mr and Miss Albinism. Ende takaongorora kuti kubva 18 years kusvika 35 years ndo masarudziro achaita vanhu ava. Zvisinei nekuti mwiri wako wakakura kudii wakaita sei, because tinenge tichiti tiri kuedza kureiza awareness muevhenti yakadaro.
Mungati zvirongwa zvakadai zviri kubatsira here mudonzvo renyu rekurwira kodzero dzevane usope?
Ndinoti batere riri kubatsira zvisingaite, nekuti izvezvi tiri kuona chenji kubva patakatanga mutambo uyu weMr and Miss Albinism. And tiri kutotarisira zvakatowanda, because unotoona kuti vanhu vanorarama neusope vakuonekwawo sevanhu ende vakupinzwawo mumitambo yakasiyana siyana. Saka ndo zvatanga tichida kuti tiite kuti vanhu ava vange vanocheukwawo, ende ndo zvaakutotanga kuitika. Satine tiri kubatsira vanhu tichitarisa Miss Albinism 2019 ayanda Sibanda akazotangawo kupinda mumakwikwi ana Miss University, ana Miss Africa. Tozotarisawo Sembisoni Kikura akatanga akabva ahwina Zimbabwe's Model Awards, kuratidza kuti vanhu vaakutanga kutionawo sevanhu vanorarama.
Totarisawo ivo makwikwi aya, muri kuda kuti aitirwe kunyika ipi chaizvo?
Makwikwi aya semarongero atakaitwa takatoti ari kuitirwa muHarare muZimbabwe, ende ndiwo ekutanga kunge achiitwa muSouthern Africa. Wai takatarudza kuti tiite makwikwi aya eSouthern Africa, sezvandambotaura kuti vanhu vari kunyanya kutarisirwa pasi vanorarama neusope ende nekurayiwa futi. Saka tinenge tichiitira muHarare muZimbabwe.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa.
Manga makateerera kubva kuna muzvare Brenda Chibvongodze Mudzimu, vakavamba uye vachitungamira sangano reAlbinism Dare to Dream Initiative. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chino zvakare svondo rinouya, apo tichaenderera mberi tichitarisa zvinhu zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Makadiniko vateereri, ndiTanonoka Wande zvakare nechirongwa chenyu chezvechitendero. svondo rapera paka gunzo wa mivunzo kuti Yesu ndi Mwari here kineva terere waviri wanoda kutipa maonero avo
eva wande makadini enyu ntipa wadaya ndina kuna zunzuwisisa here ndini murumu waka funza mvunzo wewe wakana kachezu mvunzo waka funza asi mindro yacho hatina kuna zunzuwa kuti Yesu ndi Mwari kwa tuwaru kuti mwana varu kuwira na zwakiti endi zozo mwana kuti aiwa ndi Mwari ipapa kana kuna ndina kuna sopa nzwisa kuti varu kuti Yesu chechechu mwana kumana wa Mwari here kana tuwaru kuti ndi Mwari hapana kuna sindi chekere hakuna muna angawona Mwari panika angararama chimwe zakare chiripo chukura kuti Yesu haasi Mwari tinochiona mubhaibheri iye achitaura ega Yesu kuti baba vakuru kwandiri inini kuda kuti baba vahombe kwari kuda kuti vakasiyana Yesu namwari vanhu tu vakatosiyana ndi baba nemwana nekuti shoko ramwari rinobva rataura pana vakuru ze 1 verse 18 kuti Yesu ndiye first born ezvinhu zvakasikwa namwari ndiye akasikwa namwari wokutanga Yesu kuda kuti haasi Mwari mwana wamwari ndosaka achinzi mwanakomana ega wamwari
tinotenda zvikuru nemashoko ayo mukoma wedu
tatenda hangu vawanda
tine vamwe vakamirira kutipawo pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi taurai tinzwe mukuru wedu
kazuwai pano pachitendero ndinofara kuvapa chirongwa chapano nekuti ndiri umwe wanofarira ivhangeri shoko ramwari
tisati taenda mberi tingazivavo here vari kutaura nesu
ini ndinoitwa mufundisi Dhuve wezcc sendinginasi yepazuva vose ndinauya pano ninaurwa ndakanhuka chitaurwa pamusoro pekuti Jesu namwari chinhu chimwe here ndinoti aiwa kwete hachisiri chinhu chimwe
izvi munozvitora papi mufundisi Dhuve
Deuteronomio 18:18 inoti tichakutumirai chiprofita cherudzi rwenyu chinobva mamuri chakafanana nemi zvazvinoreva ndezvekuti takagara taudzwa kuti kuchatumwa muprofita uchava mukati matiri kutumwa ndopatinoda kukota inzwi rokutumwa hatigoni kuti tikone kukota ipapo nokuti tinenge taterera mashoko atinenge taudzwa namwari pane achatumwa patova nemusiyano ipapo pakubhabhatidzwa kumwana wakomana Jesu Kristu atanga amboidzwa nasatani satani waitozviziva kuti kuna mwari uyu ndiJesu satani anoidza Jesu murenje nemiedzo yakasiyana yaiva nokuzvidza mwari asi achiziva kuti uyu haasiri mwari ndiJesu anofanira kundigwadama kuti mwari vazvione kuti munhu uya wavakatuma panyika ava kurespekta ini satani pane waida kuti aone pakubhabhatidzwa panoya inzwi rinoti uyu ndo mwanakomana wangu wandinovimba naye teverai maari nokusingaperi mwanakomana wangu wandinovimba naye
zvichirevei mufundisi Dhuve
zvazvinoreva ndezvekuti pakubhabhatidzwa kwacho pakanga posimbiswa kuti mweya mutsvene wamwari wakanga wodirwa mukati memwanakomana sezvo akanga achivimbiwa naye tobva tadzidza kuziva kuti mwari vakatumira mweya mutsvene maari semwanakomana wavimba naye kuti titevere mukati maari paita musiyano futi right tinobva ipapo unozoti muna John 14 kumba kwababa vangu kune dzimba zhinji inzwai mashoko kumba kwababa vangu anotaurira vanhu kuna baba vake tobva ipapo tobva toti pakurwirwa kumuchinjikwa wakati kune gororo ndichava newe muparadise yababa vangu muzvara nhasi kune kwaaitoenda paaitenderwa Jesu afa kuparadise kwaakati iwewe gororo iwe wazobvuma kudarika vamwe wose kuti uyu mwanakomana wamwari waziva izvozvo zvoga zvichaita kuti ndive newo muparadise kuna baba vake
tinokutendai mufundisi Dhuve
tinotenda vanhu vasha ndapa mashoko okuti mwari najesu vakasiyana mwari ndibaba jesu mwana
tatenda mufundisi Dhuve mudzoke zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi WhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanonoka wande ndichiti tishongane zvakare svondo rinouya
tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino regai timbotarisa zvabuda pamitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi Capes United 1 ZPC Kariba 0 Highlanders 2 FC Platinum 1 Triangle 0 Ngezi Platinum 0 Wange 3 Greenfuel 0 Aiwa, vatereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.